zuva rokura kidzira mudunhu remanikaland muguta rekwamutare ra kuzoitwa musi wemugovera wajune 25 taona kuti June 25 semugovera zvinopa mikana yakawanda kuvanhu vazhinji kunyanyanyanya vaya vanenge vari kumabasa nekume kwakadaro kuti vakwanise kufamba
mapuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa zviri kufamba sei
pari zvino tatova nomusangano weNational Standing Committee ndinofara zvekuzivisa vatereri kuti pamusangano uyu musangano watazoita zvenemachairperson vemaprovinsi ose omuno muZimbabwe MDC tichisanganisa nevatungamiriri veprovinsi yeMDC yokusouth africa vanga varipo saka tinofara kuti honorable Chimini vanova ndivo chairperson vemanikaland province vabva vataura ivo kuti mvumo yekumapurisa kana kuzivisa mapurisa kwakatoitwa sokuziva kunoitwa vatereri chinongodiwa chete pamutemo weposa kunyora mwadhi inoenda kumapurisa kuvazivisa izvo zvakatoitwa.